manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 22/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba kuVictoria Falls nemusi wechitatu. Apo vamwe vaifanira kunge vachibayiwa muchikamu chekutanga kusanganisira vashandi vemuzvipatara nevatori venhau vachiri kuzengurira.
Bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweutachiwana wecovid-19 muzvikoro.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vasiri kunyora bvunzo asi paine matambudziko kune dzimwe nzvimbo sezvo vamwe vabereki vanga vachiedza kunyoresa vana. Vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania vachichema mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli vanonzi vakashaya nechirwere chemwoyo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 1512. Vanhu vatatu chete ndo vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 36,665. Vanhu gumi nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 34,269. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi masere nevana kana kuti 884. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mana nevana kana kuti 44 ndo vari muzvipatara. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwa kuparura chirongwa chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. VaMnangagwa vari kutarisirwa kubayiwa nhomba musi uyu nevamwe vatungamiri vari mugungano rePollard. Bazi rezveutano rinoti riri kuda kubaya vanhu nhomba vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisapararira. Asi kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 42,729 ndivo vabayiwa nhomba nyika yose muchikamu chekutanga chine nhomba inosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 yakapiwa Zimbabwe neChina. Chikamu ichi chine vashandi vemuzvipatara, vatori venhau, vanoshanda kumabhodha uye vanochengetedza majeri. Asi huwandu hwevanhu vabayiwa huchiri pasi zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vakatanga kubayiwa munyika vanosanganisira vatori venhau, vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Asi vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kushaya ruzivo kunopa kuti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzizengurire kubayiwa.
Vaksini rakangochuzwa rikauya, vaksini riri kubayiwa, asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano nekuti vane mubvudzo dzavanonga vainadzo.
Kunyange hazvo paine vatore venhau vane chitsama vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, vakawanda vavo vachiri kuzengurira kubayiwa nhomba. Mutungamiri wesangano rinomirira vatore venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMichael Chideme vanotiwo kushaya ruzivo ndiko kuri kupa kuti vashoma vazvipire kubayiwa nhomba kunyange vari munjodzi huru yekutapurirwa chirwere.
Nyaya yeCovid vaccination nyaya itsva kuvanhu vakawanda. Kwanga kuine misinformation yakawanda kusanganisira kumajournalist. So manhamba emajournalist ari kuenda kunobayiwa pazuva nezuva tichikuona achiwedzera nekuti vari kutishonera vachida kuziva kuti voenda kunobayiwa kupi.
Commission yeZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa padandemutande ravo nhasi kuti vatore venhau vanoda kubayiwa nhomba vanosungirwa kuenda panzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba vaine kadhi rinovabvumira kushanda kana kuti press card kuti vabayiwe. Sachigaro werimwe boka revatore venhau reMedia Institute of Zimbabwe kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti vanofara kuti vatore venhau vakaiswa pachikwata chekutanga kubayiwa chevashandi vanosangana neveruzhinji mukushanda kwavo kunyange vari kuti vamwe havana chivimbo nenhomba yesinopharm yekuchina.
Pangangovawo nekonzeni yekuti vamwe vavasati vanyanya kugamuchira chirongwa ichi, asi isu seMisa Zimbabwe hatipo kuti tingafoseredza vanhu kuti bayiwai sinopharm vaccine. Vamwe vanogona kunge vaine yavakamirirawo.
Mumwe mutore wenhau akabayiwa nhomba yekutanga akamirira yechipiri vaConrad Mupesa vanoti vanonetsekana neuwandu hushoma hwevatore venhau vari kuzvipira kubayiwa nhomba.
Isusu semareporters ndisu tiri kufanira kupa people the right narration or the right information about mavaccines ari kubayiwa vanhu using correct information iripo, but we are also the very same people vari kurelya ne social media kureject achi vaccine racho riripo.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti vanhu vaita chivimbo nenhomba iyi.
Nyaya yekuti majournalists vari kuramba kubayiwa nhomba yesinopharm inyaya yetrust. Zvangofanana nemahealth workers vadzamara vakamuvha kuenda kuphase 2 yevaccination campaign, mahealth workers asati apedza kubayiwa. Nemhaka yekuti mahealth workers havana trust nenhomba iyoyi. Ndozvimwe chete nemajournalists, tichaona maticha achingoita zvimwe chete zvachiramba kubayiwa. Anza imwe chete, hurumende ngaiengeje vanhu.
Kunyange hazvo vanhu vashoma vari kubayiwa nhomba pazuva pari zvino, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende ine chivimbo chekuti vakawanda vachabayiwa nhomba iyi.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu herd immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo kunyika Sondo Rapera vakati vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba iyi sezvo iri iyo nzira yakanaka yekumisa nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica muTanzania kuzochema mutungamiri wenyika iva John Pombe Magufuli. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kurufu urwu vanosanganisira vaUhuru Kenyatta vekuKenya, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDR Congo, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, vaEdgar Chagwalungu vekuZambia uye mutungamiri wehurumende yeRwanda vaEdward Ngirente. Vatungamiri ava vanga vari muJamhuri Stadium mudunhu reDodoma umo maungana zviuru nezviuru zvevanhu. Vachitaura pachitiko ichi vaMnangagwa vati vaMagufuli vaive mutungamiri aida nyika yake nevatema muAfrica uye aishanda kusimudzira vanhu vemunyika yake munyaya dzezveupfumi. Vati Zimbabwe yarasikirwa nasawira mukuru. Vanhu vakawanda muTanzania vari kuchema vaMagufuli zvikuru nekurwisa kwavakaita huori uye kusimudzira upfumi hwenyika yavo kunyangwe vamwe vachiti vanga vachimbonyikidza kodzero dzevanopikisa. Mukuziya nezverufu urwu, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muTanzania vaVictor Chigumbu.
Ichokwadi kuti nyika yarasikirwa, ichokwadi kuti Africa yese yarasikirwa, ichokwadi kuti nyika iri kuchema. Right across nyika yese Tanzania vanhu vari kuchema nekuti vanoona kuti varasikirwa naPresident Magufuli angari mutungamiriri akashandura nyika ino for the past 5 years and about 3 months.
Sei vakawanda semaonero enyu vari kuchema vaMagufuli?
Chaaiita he put his country first. Saka zvese izvi vanhu vari kuvakazviona vachinyatsoona kuti department iri necorruption now ra clean. Ministry iyi yanga isingaite basa yakuita basa and vanhu vakaona machanges atoti pachiswahili mabadiliko.
Asika havana kutonga kwenguva yakareba sevamwe vatungamiri vemuAfrica. Mungati zvii chaizvo zvakaita kuti vasiyane nevamwe?
President Magufuli pavakapinda pachigaro in 2015, moto yavo kana yatingati zita ravakazonge vakutopuhwa nevanhu rava kunzi muchapakazi, pachiswahili muchapakazi, pachishona pedu zvinoreva kuti izvo murovi webasa. Nekuti yanga iri moto yavo yekuti tufanye kazi, and tufanye kazi zvirava kuti ngatiitei basa, ngatirove basa. Yakazenge yatova moto across the country, nyika yose yakungonzi tufanye kazi, hapa kazi tu, kuti pano panoitwa zvebasa. And 5 years dzavakanga vari pachigaro izvi, sure, pachokwadi nyika paitwa basa, nyika yakashandwa basa. Papasina mugwagwa, paane mugwagwa. Paingova land reflat, munoona paane macomplexes, ma shopping malls. Saka vava vari munhu angane chishuviro katinoti passionia kuti nyika yake inge yakashanduka. Zvekuti nangu izvo zvimukaona kuti kupera kwegore rapera iri, nyika yedu Tanzania yakabvaiswa pane yatinoti pachirungu middle income country.
Zvii zvamunoshuvirawo kune vamwe vatungamiri vemuAfrica vaungana parufuro?
Chishuviro changu ndechekuti mamwe mapresidents across the continent vaonawo kuti president anogona kushandura nyika mufirst 5 years chaidzo dzeperiodi yake yekunge ari mutungamiri wenyika. Haadi kumirira 30 years, haadi kumirira 40 years. And that's why muchiona right across Tanzania vanhu vose vari kuchema, and anga ari president ari kudiwa nevanhu. Mukaona mastadium kwavari kuenda vachinoita board viewing, people are coming in their millions.
Asika vamwe vanopikisa vanoti vaMagufuli hongu vakaunza budiriro asi vanenge vaimbunyikidza kodzero dzavo. Munoti kudii nemashoko aya?
Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo vaZulu, asi ndoda kuti ndikurangaridzei kuti iko pachishona pedu pane murevo wokuti iko badza guru rinopuhwa murimi. Zvireva izvokuti nango murimi mukamupabadza pakushakura kwaanenge achiita kuuya achienda nendima, pane paachamboguma chibage chaasingafani kuguma, pane paachambotema kana kamudzike chibage achiinda. Asi chikuru ndechekuti pakupera kwezuva munda wasakugwa here?
Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muDar es Salaam kuTanzania vaVictor Chigumbu vari parunare kuTanzania kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vana vasiri kunyora bvunzo uye kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo sezvo vamwe vabereki vanga voita chipatapata nhaka yemakonzo kutsvagira vana nzvimbo, vamwe vototanga kudzidza. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki anga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwaMutare ndevatakunda majeza avo vaudza Studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Kwakune lockdown kasaka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvasingaiti, saka izvozvi taa kuita rush manje kuti tione kuti tingaona nzvimbo here nekuti vana vavo vapinde grade 1.
Amai Jessica Tarasika, mumwe mubereki anga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vati vakuru vepachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nenguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyoresa vana.
Takutsvaga tataremba nekufamba tatogara sanasi tazouya kutsvaka nzvimbo yacho. Ati munouya musechitatu toona kuti zvinhu zvakamira sei, timbogadzirisana asati aziyange makilasi awo ari kuda kuenda.
Vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya yaikundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yeform 1 pachikoro chesecretariat secondary.
Nelockdown iripo isu tinoita mabasa emaoko, tinoita zvekutengesa misika, saka misika icho nenzi tisatengese kwada kutengesera pamba makanzurengu yechitakura zvinhu zvose, saka tisina mari ndiyenge ichitotitambudza, saka tatanga kubata mari izvezvi nekusunungukwa kunzi zvanhu vakwanisa kufamba ndokuti vanhu vemari kwatira, saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho.
Amai Vivian Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana, kunyange hazvo vabereki vakarimirwa nenyaya yelockdown.
Chainesa inyaya yemari, mari tanga tisina yekuti tibhadhare school fees. Saka izvezvi tinenge takatomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana, nekuti vari kutoramba futi mari hafu yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo.
Zvichakadaro, mumubereki ane mwana pachancellor junior school muno Mamutare uye vaimbove meya wekuta vatatenda Nhamarare vanoti vanogutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19.
Tagutsikana nezvandawana zvaitwa pachikoro pano pechancellor primary. Chekutanga, urongwa hwakaita hwekuti vana vasaungane wakawanda magiredzi ese. Ndazvifarira zvikuru.
Ndorapera, mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo. Sachigaro wechimwe chikoro chichiri kutanga chesecretariat secondary of Jesus Secondary vaCasper Pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka.
Enrollment inonetsa kupredicta pamusana pekuti tonga tisikuziya kuti vabereki vachaunza vana panapa vangana. Saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvino nhasi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuBulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi, vamwe nekudzorerwa vana nekusabvisa mari yakakwana. KuMashonaland West vamwe vabereki vafumobata jongwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Iloida Moyo.
Tichiri panyaya iyi, nhengo dzerimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzapinda mumigwagwa nhasi dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi akasiyana-siyana anosanganisira ebazi redzidzo, bazi revashandi nemabasa pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, richikurudzira hurumende kuti igadzirise zvinyunyuto zvevarairidzi. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti gwaro ravasiya kumahofisi aya, iro ranga rakanyorerwa kumutungamiri wenyika, rine zvinyunyuto zvitatu zvavanoda kuti hurumende ikasike kugadzirisa. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo masangano evarairidzi manomwe ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Education Unions kana kuti FOZEU anyorera gwaro kuna vaMnangagwa achiti ari kushushikana nekuparara kwaita zvinhu muzvikoro uye kwaanoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzirisa nyaya dzemihuro yevarairidzi. VaMasaraure vanoti kana hurumende yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo vacharambawo vachiratidzira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tine gwaro ratinaro ratiri kutura kune mutungamiriri wenyika, asi riri kuturwa kunharaunda dzakasiyana-siyana. Maticha vachibatana nemacommunity members vari kumacha vachinosiya muzvikoro nemumaeducation offices ari padhuze navo, kana chero mamahofisi ohurumende ari pedyo. Kutaura kwandiri kuita nemi izvezvi, tine maprotest anokwana kuita 50 atarekodha zuva ranhasi.
Zvii zviri mugwaro renyu renyunyuto ramasiya kumahofisi iri?
Gwaro iri rine zvinhu zvitatu chete zvatiri kutaura nezvaro. Tiri kukumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yemuhuro yematicha chekutanga, iyo yaita kuti maticha atadze kuita basa ravo nemazvo vachinyunyuta nenyaya yemuhuro. Chepiri, tiri kutarisa nyaya yesefiti yematichas nemalenas vari muzvikoro, takatarisa nenyaya yedenda recovid-19. Chechitatu, tiri kuchichema nenyaya yekuti vamwe vabereki havachakwanisi kubhadhara maschool fees nekuda kwekuparara kwaita ikonomi. Tichikurudzira hurumende kuti dai yachipindira yaputsa rupu revana vanobatsirwa underpins kuti tisaite vana vanotadza kuwana dzidzo munyika yedu.
Izvi zvikuru zvamuri kutarisira kuti zviitwe nehurumende pazvinyunyuto zvitatu zvamataura izvo?
Chekutanga pamunyaya muhoro tinongotarisa kuti hurumende idzorere mari yaisitambirwa nevarairidzi October 2018 inove minimum neUSD 520. Chechipiri tirikutarisirawo kuti hurumende dai yakapasiteta masipuzi edu akwanise kumita zviri mustandard operating procedure yeCOVID 19 iyo yakanyorwa nehurumende muna June 2020. Saka chechitatu tirikutarisa kuti hurumende ichibatsira kubhadhara mari zvezvikwanisiro zvinodiwa muchikoro kuvana vese vanobva kumhuri dzisakwanisa kuwana mari yemafizi.
Hurumende yakakundikana kuita zvamuri kutaura izvozvi, zvii zvinoitika?
Hurumende ikakundikana isu ticharamba tichiprotesta, ticharamba tichimobilisa, tichasvika tikubuilda movement yevanhu vose vanokoshesa dzidzo yemuZimbabwe. Kana movement iyi ndo ichazoramba ichimanikidza, tinoziva kuti kukura kwemovement iri ndo kusimba ratichange tanaro rekuti hurumende inozimara yamanikidzwa nekuwanda kwevanhu kuti iteerere nhuna dzevanhu, nekuti hurumende ndeyevanhu inosevha zvido zvevanhu.
Avanga vari mutungamiri weAtuzi vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rozvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe udivi ravo. Asi nezuro vaMavhima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende iri kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo zvemihoro vachiti iri kuronga kuvapa zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% kubva mwedzi uno kusvika muna chikumi. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti varayiridza vafanirwe zvavo kutya kudzokera kumabasa nekuti bazi ravo rakaisa urongwa hwekudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecovid-19 muzvikoro.
Bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecovid-19 muzvikoro. Uye bazi reprimary nesecondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiri wenyika waComrade Emmerson Mnangagwa, mutungamiri wenyika, kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kwecovid-19 muzvikoro, kuti utachiwana usapararira muzvikoro. Izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye hatisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana necovid-19 kubva pazvakavhurwa kusvikira yapera.
Iyo vesangano reAtuzi vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharwa mari dzechikoro pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BIM. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Pane vanofanirwa kunge vachiwana mari yekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa neBIM assistance yacho. Asi gurukota guru primary and secondary education waambasada Kate Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari atinoti mabusiness centers. Izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasina kwanisa kuvhara mari yekuenda kuchikoro.
Avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika kuBrussels, Belgium nhasi kunoita misangano yakanangana nekusimbaradza ukama nenyika dziri mugungano reNATO. Bazi reState Department muAmerica rinoti misangano yavari kuita ichaziya nyaya dzemamiriro ekunze, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa chirwere cheCovid-19. Nyika dzemuNATO dziri kutarisirawo kuzeya matambudziko ari kukonzerwa neRussia neChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chepfungwa chinonzi dementia. Vamwe vane chirwere ichi vanotanga kuita hanganwa dzakanyanya, kusafunga zvakanaka uye kutadza kuita mabasa avaisiita vari vatano. Vamwe vanotoguma vofamba usiku vasina kusimira zvinozopa kuti dzimwe nguva vapomerwe mhosva dzokuti vanoroya. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere, avo vanoshanda pachipatara chikuru chevarwere vepfungwa Inguchene Hospital kuBulawayo, vanoti vakwegura ava vanenge vavhiringika pfungwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vaite hanganwa dzakanyanyisa idzo dzinozikanwa nezita rekuti dementia. Dr. Mawere vanoti chirwere ichi chinobata vanhu vane makore anodarika 65 kana kuti 65 kunyanya, uye achikwanise kurapwa zvokutopera. Vanoti hanganwa idzi dzinotanga zvishoma nezvishoma kusvikira denda iri rakomba, murwere otoramba kugeza kana kutadza kuenda kuchimbuzi oga.
Chirwere ichi chinotanga zvishoma zvishoma kuona chapfuura 6 months chirwara nechirwere ichochi, zvichireva kuti chine chakubata zvino takuti haa, ndofunga wande chirwere chedementia chikukangamwa ichi, ende chinoramba chinewe zvakare kusvika upenyu hwako hwese, chinowedzera zvishoma zvishoma. Asi chinhu chakaoma pazviri ndechokuti unonge uchitoziva zvauri kuita, ukatonzi mangwanani unotopindura kuti mangwanani makadini, asi unenge watanga kutorwara nechirwere ichochi. Pfungwa dzee dzaukangamwa, hauchaziva zvinhu zvitsva, zvinhu zvawasangana nazvo kana zvawakambosangana nazvo kare, hazvichakwanisa kubatika.
Dr. Mawere vanoti denda iri rinorwadza nekutambudza munhu, nekuti vakweguri ava vanotozotadza kuziva mazita emhuri dzavo, zvinova zvinhu zvinoshungurudza vadikani vavo. Vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuvhiringika kwehuropi hwevanhu vabvezera ava.
Konzero zvechirwere ichi chinokonzerwa nekuti pamusoro pezvinhu zvaunenge uchisangana nazvo, unotanga kuona anonzi mabrain cells anotanga kuita mashoma, amwe achivhiringidzwa kuchitoiswa dzimwe nyama dzichipinda mukati memabrain cells acho iwayo, uropa wako unobva watanga kukanganisika. Uye zvakare kana une chirwere cheshuga unogona kuzoita chirwere ichocho kana uchinge wakura. Chirwere cheguroguro chetoti goita chiya chinogona kuzotiwo kana uchinge wakura, kana isingashande zvakanaka iyo guroguro rako unogona kumaoita chirwere ichocho.
Vakweguri ava vanofanira kuuya kuchipatara ne munhu anogara navo, nokuti nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinoda kunzwa zvinotaurwa nevachengeti vavo kuti vakwanise kupiwa mishonga inoenderana nezvinenge zvabuda muhurukuro yacho.
Ndinogona kuita matesti ekuti tsvage chirwere ichi toona zviri kufamba sei. Asi taita matesti iwayo toda kutanga tambobvunzirira munhu zvakanyanya, nekubvunza nehama dzake nevanhu vanogara navo kuti zviri kumbofamba sei, kuti munhu arwara sei, akatanga kurwara zvakafamba sei. Patodawo munhu anogara nambuya kana sekuru anenge atsunzwisisa kurarama kwavo nezvevanofunga nemaitiro avo, ndivateja kuti tikurukure naye atipe nhoroondo yekuti zviri kufamba sei, tikokwanisa kunyatsokubata chirwere zvakanaka.
Chiremba ava vanotiwo
ichi chekukangamwa ichi chirwere chinotouya munhu watokura, saya nezvimwe zvirwere zvokuti unozvarwa wakazvitakura, asi chinogona kuzvikonzerwa nezvimwe zvinhu zvakaitikawo muupenyu hwako kana panguva yekuzvarwa.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo kana munhu atanga kuratidza kukanganwa anofanira kuendeswa kuna chiremba, nekuti zvimwe zvikonzero zvinorapika. Dementia Association of Zimbabwe inoti kunyangwe zvichinetsa kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kuti vave neutano hwakanaka, vasinganyanye kushungurudzikana mupfungwa kuti vaderedze mukana wekubata chirwere ichi. Sangano iri rinoti dementia chirwere uye hachifaniri kutorwa seimwe nzira yekukwegura. Sangano reWorld Health Organization rinoti dementia inonyanya kubata vakadzi, uye tsvagurudzo yakaitwa nesangano iri mugore ra2018 yakaburitsa kuti vanhu chiuru nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana kana kuti 1554 vakafane denda iri. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA rinoti nyika ine zvipatara zvinomwe chete zvinorapa vanorwara nepfungwa, zvokuti vagari vekumaruwa havana masvikiro kuzvipatara izvi nokuti zviri kumadhorobha makuru. Vanhu vakawanda vanoguma vave kuchengetwa vari kumba
kana kunochengetwa vakwegura.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchikamu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA.